chokutanga ngati varairidzwa vakawanda vaenda kumabhanga avo kana majengeta mari iko kwakusina mari zvisinei kuti minista wasekainzenza vanga vachiti mari yaiswa kumajengeta mari hapana murairidzi awana mari yake vazhinji vanga vachitifonera vachiratidza kuti vakatsamwa zvikuru kuti zuva ravanga vakatarisira kuti vawane tunzungu twavo havana zvavawana tichitaura nyaya yemari yakapiwa 22% to 5% on a sliding scale chokutanga ndechoti hurumende yaramba ichiindirira nomuitiro wayo wechigogodza kusada kutaura navashandi saka tinoona ichingotora zvinganzi pachirungu intransigent and irresponsible approach yokuti inongofunga kuti zvayafunga ndozvakanaka asi sititarisa 22% to 5% on a sliding scale tinoona sokuti kushora vashandi saka mari hatisi kuitambira imari shoma zvikuru kwazvo uyezve tinoshora hurumende pakuva chigogodza pakusada kutaura navashandi kuti vanze kuti zvakaomera mushandi izvo zviri chigadza pasi mimba yomusikana zvingagadziriswa sei
saka matanho apa hamuri kutorawo imi sesangano reptuz
sevarairidzi takatenderana kuti kubva vhiki rino taakupinda pasecond gear rokuti taakushanda zuva rimwe chete pasvondo saka varairidzi vamwe vakawanda vakatoenda mande pakatanga strike saka vanotozouya next mande kana panewo vanga vasina kuuya vachangowanawo zuva ravanodini ravanoripota pamaviri asara iyaya next week toramba tichingoita izvozvo kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu nokuti 10% yavakatipaiya hatina kuitambira takamirira kuti vhiki rinouyai mazuva atakaziisa employer eindustrial action anenge akwana saka kupera kwevhiki rinouya iro neanozoteverawo tinenge tisingachiende kumabasa asi atingofunga kuti kana iri hurumende ine chido inoda kuti vana vezimbabwe vadzidze zvakanaka nyika inderere mberi zvakanaka vachakurumidza kugadzirisa zvichemo zvavarairidzi zvinozopa kuti varairidzi vawanike vachienda kumabasa
ko zvinhu zvakamirawo sei muzuva ranhasi mudhorobha remasvingo
zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudhorobha ramasvingo ndingati mashopu ese akavharwa shopu yanga yavhura pachinguva chidiki chiki iok asi yavhura mapurisa akapakatira zvombo aripo achivimbisa kuti aprotekte nokuti vese vana mashopu vanongotyawo kuti vanhu vane nzara vangangopindawo vakazvibatsirawo nokunhonga zvavangangononga mumashopu saka mashopu akavhara masojawo ari kutenderera muguta nevanhu vezanowo vari kutenderera nemota dzavo vachibvundidzirawo vamwe kuda vanenge vachida kuti kune vanoda kuita sabotage asi chikuru ndechekuti vana vezimbabwe vatambura nzara yaruma nyika dai yagadzirika vemapolitical parties vakataurirana nyika ikaenda mberi zvakanaka.